Vachitaura nhasi pamusangano webato ravo weCentral Committee wechizana rine gumi nepfumbamwe 109th waitirwa pamuzinda webato ravo muHarare, vamunangagwa vati kurota kana pane vanofungidzira kuti sarudzo dzichadzokorodzwa kana kuti kuchaumbwa hurumende yemubatanidzwa.
Ukaona uchifunga kuti kunogona kuitwa sarudzo itsva kana kuti zvichida kuchaitwa hurumende yemubatanidzwa kana kuti pachasarudzwa hurumende yakazvimiririra inombofa nofambisa basa, unofanira kuziva kuti uri kurota. Vanhu vemuZimbabwe vakasarudza vatungamiriri vavanoda, naizvozvo sarudzo yavo inofanira kuremekedzwa.
Vativo bato ravo rava kuisa simba mukupundutsa nyika, vachizvirova dundundu vachiti hurumende yeZANU-PF yakashanda zvinomwisa mvura mumakore mashanu adarika, naizvozvo ichaenderera mberi nebasa mumakore mashanu ari kutevera. Asi nhengo yebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaFelix Magalela Mafasivanda vanoti mashoko ataurwa navamunangagwa aya anoratidza umbimbi ndoga hwavo pamwe nebato ravo.
Izvo zvavari kutaura ndezvamagodzi matsvuro naurirano, ndidzo dzichataurwa kuti tinoda here Transitional Authority kana kuti GNU. Hatisati tasvika ipapo, ngatigarei pasi tange kuidentifya problem. Tikatenderana kuti kune problem ABC togara pasi togadzirisa vanhu veZimbabwe voenda mberi.
Asi gurukota rinomirira dunhu reMidlands Valeri Mavhima vati sarudzo dzakatoitwa dzikapera.
Aiwa, maelections dzakapedza kare kare. Izvi zvingatarisa development yenyika. Tikabudirira sei? Vana vetu vakawana mabasa sei? Nyika ingasimuka sei? Zvemaelections tozozora 2028.
Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, amai Jacqueline Sande vanoti kutaura kwavamunangagwa kunoratidza kuti havana chido nenyika yeZimbabwe.
Sarudzo iyi yakaitwa musi wa23 August isarudzo yekuti haina kuitwa nemuto wakanaka. Nokuda kwaizvozvo totarisa kuti vamunangagwa dai vave nechido chokubatanidza nyika. Totarisira kuti vangataura kuti aiwa vamwe vangu huye titaurirane tione kuti tingaumba sei nyika, nokudai vasiri kuda kuita iyo inonzi Transitional Government kana GNU. Asi zviripo ndezvokuti vatora simba nemuto iwoyo usina kururama. Vangadai vari umwe vari kuti aiwa chiuya tibatane titaurirane tionoti tingafambisa sei nyika yedu kuti iende mberi.
Imwewo nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vaAlexander Rusero vanoti Zimbabwe inoita seyakaroiwa neakafa, vachiti matambudziko ane chekuita nezvematongerwo enyika vanoona achienderera mberi.
Ukatarisa matauriro ari kuita vatungamiri venyika nevari kupikisa vese, matauriro avo yetinoti toni pachirungu haisi toni yekuyananisa, ndezvekunyombana, kutukana nekutsinyirana. Saka hapana kwatinofa tikaenda senyika yeZimbabwe. Hakuna, hakuna nyika inobudirira nekunyombana, hakuna nyika inobudirira nekutsinyirana.
Musangano weCentral Committee waitwa neZANU-PF uyu vanga uri wekutanga kubva pakakunda bato iri musarudzo dzemwedzi wapera, idzo dzakashoropodzwa nevakawanda kusanganisira vemasangano akaongorora sarudzo idzi anoti SADC, African Union, European Union neCarter Center, vachiti Zimbabwe Electoral Commission yakabika mbodza. Ukuwo CCC inoti pamusoro pekuti ZEC haina kufambisa sarudzo idzi zvakanaka, sarudzo idzi dzakabiridzirwa nekudaro dzinofanirwa kudzokororwa kana kuti paumbwe hurumende inofanobata matomu. Nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe iyi yasimudzawo mutauro mudunhu reSADC zvichitevera gwaro rakaburitswa nechikwata cheSADC chakaongorora sarudzo uye kuzeiwa kwayo kumisangano yakaitwa neSADC svondo rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.